manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechishanu zvita 15/2023 makateerera ku Studio 7 nefenyuro yenya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne Studio 7 iri muWashington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ine ndine Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvinezvi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Nhengo dzedare reparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa pakupinda nekubuda munyika mbiri idzi. Vajob Scala vanosvitsa gore nemwedzi mitanhatu vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Chikwata chevari kuzviti ndivo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato reCCC vasengezo Shabangu chinodoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dzichitora zvigaro zveproportional representation zvakasiyiva nenhengo dzakadzingwa muparamende navashabangu. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Nhengo dzedare reparamende yeBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvizvarwa zvenyika iyi nezvizvarwa zveZimbabwe zvisashandisa magwaro ekufambisa kana kuti mapasipoti pakupinda nekubuda munyika iyi kana kupinda muZimbabwe asi kuti zvishandise zvitupa chete. Dzimwe nhengo dzeparamende dzinonzi dziri kuti danho iri rinogona kuita kuti zvizvarwa zveZimbabwe zvipinde neuwandu munyika iyi kana kupawo mukana kuvapari vedzimhosva vemunyika mbiri idzi kuyambika miganho yenyika mbiri idzi nyore. Asi vachiedza kudzikamisa nhengo dzeparamende pamusoro penyaya iyi gurukota rinoona nezvevashandi muBotswana amai Anna Mokweti vakaudza dare reparamende nezuro kuti mutungamiri wenyika yeZimbabwe vaEmmerson Mnangagwa vaingotaurawo zvavanofunga kuti zvakakodzera kuitwa pakati penyika mbiri idzi apo vakataura nenyaya yekuti wavirirana kuti pasashandiswa mapasipoti. Svondo rapera vaMnangagwa vakazivisa vari kuBotswana kuti nyika mbiri idzi dzakanga dzavirirana kuti zvizvarwa zvadzo zvisashandise mapasipoti asi kuti zvishandise zvitupa chete pakushanyirana. Asi muna kurume wegore rino mutungamiri weBotswana vaMokwetsi Masisi vakambotaurawo mashoko iwaya vachiti vaive vatove nechibvumirano chakadaro neNamibia. Ivan Zininga weStudio 7 abata mutauriri vavaMasisi vaJohn Depowe avari kutsanangura.
There's nothing yet because the conference has been carried out with the nationals of both countries. Now, until consultations have to be conducted with the nationals of both countries. So nothing yet has been finalized.
Hapana chikuru chatichavepo pari zvino, hurumende yedu ichiri kuita tsvakurudzo dzekuti zvinofambiswa sei. Asi chandinoda kuti muzive ndechekuti zvinhu zviri muurongwa kana zvikabudirira tichakuzivisai.
Vanga vari mutauriri vavaMokwetsi Masisi mutungamiri wenyika yeBotswana vaJohn Depowe vari parunare kuGaborone kuBotswana. Studio 7 haina kukwanisa kubata mutauriri vavaMnangagwa vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yanga isiri kudayirwa. Asi mumiriri weZimbabwe kuBotswana vaHenry Mkono weShuro vaudza Studio 7 kuti nyaya iyi inyaya yakakurukurwa nevatungamiri vaviri ava uye mapazi akakodzera enyika mbiri idzi atove kushanda nezvazvo. Dare remakurukota muZimbabwe rakazivisa nechipiri svondo rino kuti bazi rezvekudyidzana nedzimwe nyika rakatopiwa basa rekuti ribude nehwaro hwechibvumirano ichi. Mukuziya nezvenyaya iyi, Ivans abata nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa pachikoro chepamusoro-soro cheAfrica University, Dr. Wellington Gadzikwa kuti tinzwewo maonero avo.
azvumirane zvinopamba zvakanaka mukati menyika tikatarisa kwazvakaitwa tikatarisana nadii rana eu riyariya inenge vanga vakabvumirana kuti dinii vese vanenge vasina mapasipoti vanenge vangorie zvimakadhi zvitambi zvavanenge vanazvo vachipinda zvinobatsira kana nyika dzacho dzakagadzikana dzine upfumi hunenge hunofambirana pasina kuti nyika yakanyakuita urombo kana kuti vanhu vari kunyanya kubva kune imwe dii vachiwandira kune imwe dii zvinoita kuti kufamba kwevanhu vanoshandawo nevanhuwo zvavo zvibatsire kubudirira kwenyika dzacho nedinhu racho rese saka sekuti muno muzimbabwe hazvisati pane chibvumiro chatamboitwa pakati pezimbabwe nedzimwe nyika saka ichi chingave chekutanga saka vanhu vangada kuziva kuti zvingafamba sei
pane here zvinozogonawo kubva kuBotswana zvinobatika sebhizimisi zvichiuya kuZimbabwe kanawo zvinobva kuZimbabwe sebhizimisi zvichienda kuBotswana
pfungwa yavo iyo ndo painenge yakananga kuti ikavhurira kuti vanhu vafambe zvinoita kuti mabhizimisi zvifambe kubva kune imwe nyikawo zvinobvawo kuno kuzvichiendawo kuzvinobvawo zvichienda kune imwe nyika asi kuti hasati yatoona kuti pane zvingaitire asi kutoti dai pane zviripo zvaitoonekwa kugara kuti makare kuti muno muZimbabwe mune mabhizimisi veBotswana vari muno kana mune vediwo varimomo asi so semamiri azvakaita taatiriona kuri kufamba kwevanhu vachinotsvaga mabasa nekunotenga zvinhu ikoko vachiya kuna vachitengesa ndozvanga ndo bhizimisi ratingatiriripo
ipo paku yambuka apa vanhu vaakutotaura-taura vachibvunza kuti zvinotanga riini pangaite here kuti vatungamiri venyika vakaita nhaurirano dzakaita seiyoyi vanhu votonzi mangwana zvatotanga zvaakutoita
toona sekuti vanhu vedu vane chidakadaka chekuti vapinde mukati menyika yeBotswana vawane zveuchiuviri kandi vatendese kandi vatsvege mabasa asi kuti kubvumira kune kwaita vakuru padenga zvichozonoendawo pasi zvichiongororwawo neparamendi yeBotswana nevanhu vachibvunzawo vanhu vavo kuti vano go sei zvingadii pochitoitwa mitemo yacho zvinofamba sei magwara angadiwe ndeati zvine zvakamira sei saka zvinogona kutora nguva inokwanisa kana mwedzi yakatiko vasinyatsokunyora kuti zviite kuti zvifambe zvakanaka vanhu vakangonzwa nevakuru vabvumirana vanogona kungofunga kuti zvakutoitira mangwana asi kuti vatanga vataisawo mitemo yavo nekuti zvingazofamba sei nematambudziko akazovepo kuti kana awaipo angadhazise sei saka hatiti tingangokurumidza chaitika
nyanzvi mune zvematongerwo enyika vachidzidzisa kuchikoro chepamusorosoro cheAfrica University Dr. Wellington Gadzikwa vari parunare kwamutare naIvan Zininga weStudio 7.
The Voice of America.
Nengwe bato rinopikisa reCitizens Coalition for Change uye vakambomirira Zengeza West muparamende vaJob Scala vasvitsa gore nemwedzi mitanhatu kana kuti 18 months vari mujeri asi vasina mhosva yavati vabatwa nayo. Mutsamba yavakanyora nezuro kuruzhinji rweZimbabwe, vaScala vakati vari kubatwa senhapwa mujeri asi havasi kudzokera shure kurwira Zimbabwe yakasununguka. Izvi zviri kuuyawo apo sangano riri kurwira rusununguko rwavaScala reFree Job Scala Campaign raumba umiririri kana kuti maambasada munyika dzakapoteredza Zimbabwe kuti vataurewo nenyika idzi pamwe nezvizvarwa zvenyika idzi nezveZimbabwe zvinenge zviri munyika idzodzo kuti vaScala vaburiswe muusungwa. VaScala vari kupomerwa mhosva dzekukonzera mhirizhonga uye mazuva mashoma adarika vakachenurwa nedare repamusoro reHigh Court pane imwe mhosva yavaipomerwa yekukanganisa mapurisa kuita basa ravo. Tabata vakasarudzwa navaScala kuti vave murongi wemabasa muFree Job Scala Campaign vaObert Masaraure kuti tinzwe zvizhinji.
Gwaro ratatambira nhasi kubva kuna vaScala ravakanyora zuro kuti ritenderedzwe pasi rese igwaro ravari kuzivisa vanhu maconditions avari kurarama vari muusungwa semunhu akwanisa 18 months vari muusungwa mavari kuti vari kugara maconditions akaomarara vachigara vachirumwa nemosquito kuchipisa zvakanyanya vari mukarumu kadiki diki kuchigara kuine rima nguva zhinji pavanogara nzvimbo dzinenge dzisingatarisirwa dzisingagarwe nemunhu asi vari kusimbisa kuti ivo zvakaoma kudaro munhu ane nhoroondo yekurarama maconditions akaoma saka vacharamba vachishinga.
Zvii zvavari kuda kuti vana vezimbabwe vavaitire panguva iyo ino Yeah, vari muusungwa.
Vari kukumbira vana veZimbabwe vese kuti vaite zvavanokwanisa kuvapa solidarity vanonamata vachivanamatira vanokwanisa kupa political pressure vachipa political pressure vanopa diplomatic pressure vachipa diplomatic pressure kubva chero kwavari kwose vasikala vari kutramba vachitenda vaivese vari kuramba vachimira navo panguva yakaoma kudai asi vachiri nechivimbo chekuti vachabuda havari great kuti vakarwira more blessing early uyo akapondwa zvinorwadza zvakanyanya saka vari kungoramba vachiti vana veZimbabwe ngatirambe tikamira pamwe chete tirwise kusvika Zimbabwe yaona kusununguka.
Pane hurongwa hwatiri kunzwa hwekudomwa kwevamiriri vavasikala munyika dzakapoteredza Zimbabwe. Mungatitsanangurira pamusoro pehurongwa ihwohwo hwemaambasada?
Vasikala vakaapoinda maambasada nyika yese muregion muno kuNamibia semuenzaniso. Takaisa vasimba dhodha kuti vamire ikoko vachimobilize macitizens emuNamibia neemuZimbabwe ari ikoko kuti vaapply pressure kuhurumende yeNamibia kuti itaure nevamwe vavo kuti vasikala vabude. Ndo zvimwe chete kune dzimwe nyika dzese dzemuregion. Saka tiri kufara nevanhu vatakaita maappointments avo vatotanga kuapply pressure vari ikoko tichitarisira kuti mavoices avo achaisa pressure paregime yemuHarare.
Imi muri kumira saani panyaya iyoyi yavasikala?
Ndakapiwa basa navasikala rekuita organizer weFree Jobs Girl campaign. Saka campaign ndo yandiri kuorganiza tichiseta mastructures nyika yese. Tikufara neprogress yataisa kuconstitute 50 member council yedu ine 5 representative in each and every province. Tichazenge tichizoiziisa yedu nekufamba kwenguva. Saka muniswa navasikala kuti tianounce asi icouncil yatatu padhuze kupedza kuconstitute kuti tibatsirane kurwira kusunungurwa kwavajobs kana.
Vanga vari vakasarudzwa navasikala kuti vave murongi wemabasa musangano reFree Jobs Girl Campaign, Vaobet Masaraure, vari parunhare muHarare neStudio 7. Chikwata chevari kuzviti ndo vakafanobata chigaro chemunyori mukuru webato rinopikisa reCitizens Coalition for Change, vaSengezo Chabangu, chadoma nhengo dzichapinda mumatare eNational Assembly neSenate dziri kutora zvigaro zveproportional representation zvichitevera kudzingwa kwenhengo dzaive nezvigaro izvi navaChabangu. Vakasarudzwa kupinda muSenate vanoti amai Patricia Chabalala, Vambuso Siso, amai Mildred Ncube navaAlbert Mushanga. Vakadomwa kupinda muNational Assembly ndava Tembelane Mukandla, amai Soneni Moyo pamwe naamai Luvaletu Musimanga. Taedza kunzwa kubva kumutauriri weCCC vaPromise Mukwananzi kuti vanoti nechiitiko ichi asi havana kuda kutaura nezvenyaya iyi. Kuti tinzwe zvizhinji tabata vaAlbert Mushanga kuti tinzwe nezvekudomwa kwavo.
Icho kwati ndakatuzwa kuti ndiite senator, ndagara ndichiziva, tagara tichizitaura negrupu retu tichingotoma kuti tione kuti ndiana akaita senator. Kwakune mazita akawanda zvee, but haiwa pamwe vangu vavhuma kuti nenoo ndive esenator. Saka ndinofara zvikuru because ndagara ini ndiri parliament, ndagara ndiri mucouncil, saka basa ndagara ndichiri gona, saka ndoziva kuti ndichabetsera nevame vangu ivo vakandichuza. Saka ndizvo ichokwadi, ndizvo zvaitika, ndizvo vandiudza vame vangu futi.
Asi munonzwa sei vamushlanga kuti muri kusarudzwa kuita senator panguva iyo vamwe mubato renyu reCCC nevatsigiri vari kunyunyuta nenzira dzakaburitswa nadzo masenata nemamember of parliament muNational Assembly navaChabangu?
Ameno kuti vanhu vasingazivi kuti constitution ya ichivakwa ndandiri part of team leader kumatebelele north, ende ichivakwa pakutanga kudzingwa out of 21 MPs. Ndini muwacho ranabiti navana spepa ravana Golden Moyo takadzingwa, atina kunyunyuta, takatevera zvakaitwa naMhonzora nababa Tsvangirai. Vakatidzinga tikaverenga section yacho tikaona zvoi kuti tatakanganisa, hatina kunyunyuta, but vave vakafara 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 vakati maribel aenda. Saka hakusi kwekutanga kuti munhu arekodi. Ukatadza kuterera pati yakakuendesa muparlamenti inokudzinga, section yese maMPs anoiziva. Terera leadership yako unorarama muparlamenti. ukaomisa musoro inokudzinga. Saka inini hapana zvandinonzwa. Vame vangu ivavo ndivo vakandidzinga ka, saka vanoziziva.
Vanga vari vakadongwa navasha vangu kuve nhengo yedare reSenate yeProportional Representation vaAlbert Mhlanga vari parunhare muBulawayo neStudio 7. Mauto ehurumende yeIsrael, eIsrael Defense Forces, nhasi ati masoja awana mitumbi miviri yemasoja nemumwe chete wemunhuwo zvake akanga akatapwa neHamas payakarwisa Israel musi wa7 gumi guru. Kurwisana muGaza pakati pemauto eIsrael neHamas, iyo inonzi neAmerica chikwata chematororo, kwaenderera mberi nhasi apo America iri kukurudzira Israel kuti iburitse pachena urongwa hwayo hwehondo. Ukuo dare rekuNetherlands rapa mutongo wekuti nyika iyi inokwanisa kuramba ichitumira midziyo yekugadzirisa ndege dzehondo kuIsrael. Masangano anorwira kodzero dzevanhu anga achiedza kumisa kuendeswa kwezvekugadzirisa nazvo ndege dzehondo dzerudzi rweF-35 achiti midziyo iyi iri kushandiswa nenzira dzinotyora mitemo yepasi rose muhondo yeIsrael neHamas.
Direct from Washington.
Tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Apo nyika yeDemocratic Republic of Congo iri kugadzirira kuita sarudzo svondo rinouya. Vanopikisa pamwe nevanoongorora zvematongerwo enyika vakazvimirira vari kuyambira kuti zvinhu zvinosanganisira magwaro ekuvhotesa asiri pamutemo, kurambidzwa kwendege dzekutsvagisa rutsigiro nekunonoka kuburitswa kwegwaro remazita evavhoti zvinogona kukanganisa zvichabuda musarudzo. Hong Kong nezuro yakawedzera varwiri vekodzero dzevanhu vashanu vari mhiri kwemakungwa pavanhu vainoti vari kudiwa nehurumende vachipomerwa mhosva dzine chekuita nekugadzikana kwenyika uye pakaiswa muripo wemari inoita zviuru zana nemakumi matatu zvemadhora pamunhu kune vanenge vavabata. Dzimwe shirikadzi pamwe nevamwe vehukama munyika vanoti mutemo unosungira kuti pfuma yasiyiwa nemufi inyoroswe kuhofisi yaMaster of the High Court isati yagoverwa hausi kuvafambira zvakanaka nekuda kwemari inonzi inodiwa kuti munhu akwanise kunyoresa pfuma iyi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Pamutemo munhu akaroora kana akaroorwa akafa, mumwe wake anenge asara ndiye anenge aine mvumo yekutanga yekushandisa nhaka kuzoteera vana vake kana vamwe veukama. Asi nguva dzakawanda izvi zvinonzi handizvo zvinoitika. Madzimai mazhinji anoti murume akafa, hama dzake dzinobva dzatora pfuma yaasiya zvekuti mukadzi anenge asara pamwe nevana vanosara vachishupika kunyange hazvo baba vemusha vainge vakashandira mhuri yavo. Asi vanhurume vanotiwo vanosanganawo nedambudziko rakadai kana mukadzi akatangawo kufa vachiti hama dzake dzinotorawo zvose zvavakashanda pamwe chete kunyange nezvinotarisirwa kuti zvinofanirwa kusiyirwa vana. Dzimwe nguva vakoma nevanin'ina vemufi kumativi ose vanotora magwaro epfuma musi asati atombovigwa apo afirwa anenge achiri kuchema mumwe wake asingafunge zvakanyanya pamusoro pepfuma yasara. Nekuona kukwira kwedambudziko iri, hurumende yakasimbisa mutemo unoti pfuma yose yasiyiwa nemufi inofanirwa kunyoreswa kuhofisi yaMaster of High Court mukati memazuva gumi nemana kubva zvafa muridzi. Izvi zvinosanganisira kana dai mufi akasiya gwaro rinoratidza kuti anoda kuti pfuma yake ipiwe ani kana kuti will. Asi vakawanda vachava nestudio 7 zvikuru chirikadzi dziri kuchema nemari yadzinoti inobhadhariswa nehofisi iyi iyo inonzi inoita zvikamu zvina kubva muzana zvepfuma yose yemufi kana kuti 4% kuti hama dzikwanise kunyoresa pfuma yemufi izvo zvinogona kuzosvitsa mukuti varasikirwe nepfuma nekuda kwekushaya mari inodiwa iyi. Mumwe mudzimai akafirwa nemurume anoti ari kuedza kunyoresa pfuma kuhofisi yamaster of high court muchinhoi ndiamai Angelini Muzuva vekukaribha. Amai Muzuva vanoti zviri kuvadhurira kunyoresa pfuma yakasiyiwa nemurume wavo kudare repamusoro rehigh court nekuda kwemari yavakanzi vabhadhare.
Ndokuzokubhadhara 500 ndakabvira kukaribha ndichibhadhara. Ndokuzouya kuno ndobva ndanzibhadhara 500 ndokupei mapepa enyu.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe mudzimai mudunhu remasvingo amai Gertrude Chambakwe vanoti vakanzi vabhadhare madhora ekuamerica mazana maviri nechidimu kana kuti $250. Kunyange vakafirwa asi vakaroorana patsika dzechivanhu vanoti vari kusanganawo nedambudziko rekutadza kufambisa nyaya dzavo kumatare sezvo hama dzevarume dzichiramba kuvayamura apo panenge pachidiwa hama dzemurume kudare kuti dzire zvapupu sekutaura kwaamai Chenai Masimba vekumazowe mudunhu remashonaland central. Gweta guru munyaya dzekodzero dzemadzimai uye vachishanda neWomen Coalition of Zimbabwe Muzvari Sepindlovu vanoti dambudziko guru nderemhando yemuchato unenge usina kunyoreswa unozomanikidza madzimai kuti atsvake hama dzemurume kuti vanyorese kumatare sezvinodiwa nemutemo.
Vakadzi vakawanda they are being deprived from being the surviving spouse because of type of marriage. Kuti azoenda kunoita process inodiwa kukoti yeresitution exitusisa anenge achifanira kufamba nehama dzemurume wedha kunotora death certificate anofanaenda nehama dzemurume tu.
Muzvari Ndlovu vanokurudzira madzimai akaroorwa kuti anyorese michato yavo kumatare kana kumadzimambo kana uri wechivanhu.
Let's register our marriages. Kukoti kunoita chapter 5-11 mumazuva ano kune new marriage act.
Mukuru muhofisi yamaster of high court muchinhoi vajacob Tunira vanoti mutemo unobvumira kuti vanhu vagove nhumbi dzaipfekwa nemufi chete vachiti midziyo yakaita semba magejo minda mota nezvimwe zvikuru inogovewa chete kuburikidza nematare.
Mutemo unoti hazvitenderwi kuti vanhu vagove midziyo yemumba havatenderwi kugova dzimota havatenderwi kugova mastrends vanotenderwa kugova mbatya chete ndozimbazvimwe zvese musabate kutyora mutemo.
Panyaya yekudhura kunyoreswa kwepfuma yemufi vatunhira vanoti kunyoresa kana paine muchato wechivanhu mahara uye kunyoresa muchato une gwaro remudare kana kuti civil marriage madhora ekuamerica 10. Mambo Katiza Gombo vekwazvimba vagibson Jenami vanoti mutemo wenhaka munzvimbo dzakawanda wave kuti mudzimai nevana vemufi ndivo vanogoverwa zvinhu vachiti hama dzinongopiwa nhumbi dzekupfeka dzemufi.
Tinotarisa mai semunhu achasara achienderera mberi nemusha wake nevana vake. Saka nhaka yekutanga-tanga tinotarisana namai.
Asi Mambo Katiza Gombo vanobvuma kuti kare mukadzi hapana chaiwana kana asina kugarwa nhaka.
Izvozvo zvaingoitwa hazvo chena kumashuro.
Muzvari Ndlovu vanodzoka zvakare vachitsanangura pamusoro pekutorerwawo pfuma yese kunoitwa varume nehama dzemukadzi zvikuru kana mudzimai uyu aishanda.
Even applies to varume kuti because murume kana iri kese yekuti sanike inini kuti ndokuzvishandira handiri then ndotese tikushanda but maparents amwanenge aisati mwana wedu anoshanda ndilawyer then ndaizeite kuti aidai my parents will come and take everything kana tiri muunregistered customary marriage.
Iye zvino murume nemukadzi vakaroorana pachivanhu vanogona kunyoresa wanano yavo kwamambo chero paine humbo hwekuti murume akabvisa pfuma. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Nunurai Jena.
Iti woza woza Friday my darling. Woza Friday umsebenzi upokine.
Muchirongwa chedu chema gitara cha Shondorino, tinokupa ihurukuro nemuimbi wenziyo dzechitendero kana kuti gospel music, Louis Ngara. Louis anoimba ari kuBritain kwaanogara nemudzimai nevana vatatu. Ngatinzwe ihurukuro yaaita na Ivan Zininga weStudio 7. Louis, Louis.
Kuimba ndakatanga ndiri mwana mudiki ndakatanga ndichichema ndainyanya kuchema vakuru vaiveko then akati akakachaita kamuimbi nyambisirwa mashoko evakuru haana kuzowira pasi nekuti muna 2007 ndakaona ndakutotanga kuda kuita wamarecordings angu but even before that ndichiri kuchikoro ndakanga ndakutoimbawo ndichiimbirirawo tumwe twudzipo twangu twaingosekwawo neshamwari dzangu.
Veruzhinji vari kuitambira sei mimhanzi yamunorova?
Vanhu vari kutsigira music yedu zvakanyanya uye ndinonyanya kutanga nekutenda vanhu vekumabroadcasting services akasiyana-siyana mumadifferent platforms vanoplaya music yangu zvakanyanya zvinobva zvaitawo kuti vanhu vazhinji
matambudziko amunosangana nawo muindustry iyoyi ndeapi?
Tinomita machallenges akasiyana-siyana. For example, time management iissue yakatoomarara because inini ndiri full-time employee uye zvekare ndinoda kupreacha, ndinofarirawo kushandira Mwari wangu, ndiri muimbi, I'm a father, I'm a husband. Zvese izvi zvakatarisana nemunhu mumwe chete, saka dzimwe nguva zvinoreva kuzvidzidzise zvese.
Vanoda kukubatai vanokuwanaiwo kupi?
Munogona kundibata pa WhatsApp namba yangu inoti +44 78 599 011 08. Munogona kuwana music yangu pa YouTube munongotsvaga Louis Ntaungara channel. Munogona kundiwana pa Facebook, zita randinoshandisa pa Facebook it's Louis Ngara kana kuti Louis Ngara's page. Munondiwana pa SoundCloud, Amazon, iTunes, Instagram, TikTok, ndiri pese pese pamunongoziva pane maplatforms emusic. Saka zvinetse.
Mune mashoko amunoda kusiyirawo vatsigiri venyu here?
Chekutanga, keep on supporting Louis Ngara's music. Rutsigiro rwenyu neminamato yenyu zvinotikoshera. Pasina Mwari hapana isusu. Whatever you are doing, and never give up. Mwari vanozadzikisa zvishuwiro zvemwoyo yenyu. Keep pushing. Keep praying and keep on believing. Zvinoita chete naJesu zvinoita. Hapana chinoramba.
Chitipaiwo kamwe chete kamungade kubuda nako mudariro nhasi Woza Friday kudai.
Ndaikumbira kuti mundiridzire kambo kari pamwoyo wangu kanonzi ndisiye ndisiye, ndokandingade kuti vateereri vasare vachiteerera uye vagoramba vachiteerera izvo ndava pano pastation.
Manga muchizwa kambo kanonzi ndisiye ndisiye, manzwa hurukuro yaitwa na Louis Ngara ari parunhare kuBritain na Ivan Zininga weStudio 7. Tinokupai chimwe chirongwa chemagitare nemusi wechishanu svondo runouya. Kune vaimbi vanoda kuti titaure navo pachirongwa chedu pano paStudio 7, tibatei paWhatsApp namba dzinoti 001 202 465 0318. Musakanganwa chirongwa chedu chelive talk na 8 PM nhasi, apo tichange tichizeya nezvemamiriro akaita zvinhu mubato rinopikisa reCitizens Coalition for Change. Sezvo nguva yedu yapera, regai titarise musoro yenhau zvakare. Nhengo dzeparamende muBotswana dzinonzi dziri kushushikana neurongwa hwekuti zvisvarwa zveZimbabwe nezvenyika iyi zvisashandisa magwaro ekufambisa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, ini ndini Jonga Kandemiri ndekusiyai muina Tavoka Ncube.
Soku isika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zizobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mngela ku Studio 7 ngolesine mhla ka 15 ngumpalakazi 2023 ngutabo kancube. Endabeni zethu lamhlanje.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo.
Ukhulumende wa kwele Botswana uthi akukabi lesivumelwano phakathi kwelizwe leli lele Zimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izalwane zamazwe omabili.
Bevele ngukhangelele ngoba lekuxoxene kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene, hhayi ngikwamukele kakhulu.
Umnumzana Sengezo Chavangu othi ngunobhala jikelelo webandla le-Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudale le-Senate lele-House of Assembly phansi kohlelo lwe-proportional representation. Zonke lezindaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Amalunga edalele parlamente kwele Botswana seveze ukuthukuthela okukhulu phezu komcabango kahulumende walelo lizwe okulobelana isivumelwano lohulumende weZimbabwe esokwesula ukusetshenziswa kwamapassport izizalwane zamazwe omabili nxa zingena emazweni la. Athi umongameli Mokgweetsi Masisi kazange adinge imibono kaZulu phezu kwalolu daba. Umqondisi Dube usipha lolu daba.
Amalunga edale lephalamende la akubeke sobala kuleli dale izolo kusihlwa ukuthi kavumelane lodaba lokwesulwa kwamapassport, njalo athi uhulumende wakweleBotswana kumele aphume kulesi sivumelwano azama ukungena kiso lele Zimbabwe. Udaba loluhlafuno kabanzi ngesikhathi umphathi ntambo obona ukungena lokuphuma kwabantu kweleBotswana unkosikazi Anna Moketi ezama ukuchazisela amalunga edale lephalamende ngesivumelwano lesi. Ngeviki edlule esigodlweni seHaboroni, umongameli Emerson Mnangagwa watshela umhlangano weKhusi Ideas Festival ukuthi yena usevumelene lomunye wakhe umongameli Masisi ukuthi abantu beZimbabwe labeBotswana sibeza ngena amazweni omabili besebenzisa izithupha kuphela, hathi ugwalo lwepassport. Kodwa uMokhethi utshele idale lephalamende ukuthi abantu abazwisisi ngesivumelwano lesi. Uthe Mnangagwa esitsho izifiso ezihambelana lezikamasisi, hathi ukuthi sokulesivumelwano esesilotshelwene ngababili laba kumbe ohulumende babo.
Mr. Speaker, I wish to make this statement to clarify and to set the record straight.
Ngifisa ukwethula umbiko lo ukuthi okwakhathesi akula sivumelwano phakathi kweleBotswana leZimbabwe ukuthi kusetshenziswe izithupha ukuchapha umngcele.
Umukhethi uthi uma ungasungulwa lesi sivumelwano kodwa kubonakala ukuthi izinto azihambi kahle silakho ukwesulwa. Amalunga edale lephalamende agoqela abamabandla aphikisayo kanye labebandla elibusayo badle amahabula besithi okuzanywa yiBotswana leZimbabwe kumele kumiswe ngokuphangiswa. Umkhokheli wamabandla aphikisayo edale lephalamende umnumzana Ditapelo Kiarapetsi ubuze ukuthi ngubani wanika uMasisi imvumo ukuthi akhulumisane lomnanga kwaphezu kwalolu daba.
Hayi ngore tautuna Masisi o dumalane le remunangagwa kana le pusha ya Zimbabwe.
Nxa kuyikuthi uMasisi uvumelana lomnangagwa kumbe labantu beZimbabwe uthunywa ngubani, ngoba abantu beBotswana bayala indaba le phambi kwakhe.
Elinye ilunga ledale lephalamende elimela idolobho leFrancis Town umnumzana Winter Mulutsi uthi abantu bendawo yakhe yebo abathwele nzima ngabantu beZimbabwe, njalo kungaba kubi kakhulu uma isivumelwano lesi singaphumelela.
Awa lemoga gore batho ba le bakata tsatsi lengwe hela hela le batsana mo Francis Town ba ka re heta ka dipalo instant.
Liyananzelela yini ukuthi inani labantu abeZimbabwe bangasina bengena bedlula abantu abakhona eFrancis Town? Lezi bedlela vele sezithwele nzima ngabo singakaqali lesi sivumelwano.
Isikhulumi se-ofisi kamongameli Masisi umnzana John Tipowe utshele iStudio 7 ukuthi kuzaqala kuhluzwa okutshiyeneyo kungathathwa isinqumo phezu kwalesi sivumelwano. Omela iZimbabwe kelo Botswana umnzana Henry Mkonweshuro laye uthi noma nje omongameli sebavumelana, ingqobe zisezandleni zabaphatha intambo kungatsha zaborhulumente bamazwe omabili ukuthi baqhobe amathambo engqondo ngalesi sivumelwano.
As of now, it's just the principle which has been agreed to by the two heads of states. And whatever is to be done, they will culminate in an agreement. And
okwakhathesi isivumelwano nje phakathi kwabomongameli bamazwe omabili okunengi kuzaphuma uma iziphathamandla zamazwe omabili ziqhubeka zihluzisisa okufunakalayo kulesi sivumelwano.
Ngonhlola njalo nyaka iBotswana yasungula isivumelwano esifana lelizwe leNamibia, kodwa akuzange kube lokukhonana nxa zombili, iningi likwamukela lokhu ngezandla ezimhlophe. Kodwa ngenxa yesimo esikhona eZimbabwe, eliBotswana livele lilwisana lokungena kweningi lizodinga amathuba emsebenzi, abanye begcina bedala amacala kulokukhathazeka ukuthi ukukhipha ukusebenzisa amapassport kungadala ingxabangxoza. Ngumqondisi Dube wendaba zeStudio 7, ngisabron kwele Botswana.
Umnumzana Sengezo Chabangu othi unginobhala jikelele webandla le Citizens Coalition for Change usekhethe abazangena kudalela Senate lele House of Assembly phansi kohlelo lwe proportional representation. UChabangu ukhethe unkosazana Patricia Chabalala, umnumzana Mbuso Siso, unkosazana Mildred Ncube lomnumzana Albert Mhlanga ukuba abangene kudalela Senate. Abazangena kudalela House of Assembly ngumnumzana Thembelani Mkandla, unkosazana Soneni Moyo lonkosazana Lubalethu Msimanga. Bazangena kuzikhenxe ezadala ukuxotshisa kwakhe amalunga edalela Senate lawe House of Assembly akubandla le-Triple C. Umnumzana Promise Mkhwananzi sikhulumele sebandla leli walile ukukhuluma ngodaba lwesithu uChabangu wenza okusekhanda lakhe. Sixoxe lomhlanga ngodaba lolo.
Hayi, bevele ngukhangelele ngoba lekuxoxeni kwethu labakhula bethu besiphose sikwane kumbe abangu-4 ade sifuna ukungena, kodwa at least nxa sikwanisa ukuthi sivumelane abangu-2 bangene. Hayi, ngikwamukele kakhulu, ikakhulu lo msebenzi ngujwayele angimutsha kuwo. Ngaba ngukansela, ngaba ngudeputy mayor, ngaba ngumember of parliament. So kusho ukuthi zonke izindlu zobukhokheli ngiyabe sengizingenile. Lokho kuyangenza sibili ukuthi ngibe ngu-alderman njalo futhi ngibe ngusenator. Kungabe kuluncedo kukakhulu laba abafana abancane abangene parliament lasekhansilini, ngaba ngumthunzi wabo. Ngibazise esakubonayo kungelamalayithi. Ngamagetsi ethe acitsha kumbe ama-toilet acitsha, thina abadala sinelisa ukubona ukuze sibafundise indlela, ngoba indlela izikhathi eziningi ibuzwa kwabaphambili.
Kutsho nxa sesikhuluma sibili sijula ukuthi usungeni le-senate, kambe uzayenzelana abantu beZimbabwe?
Njengoba sesile sikhathi eside sangena kulolu hambo, kukhanya ngani uhambo lwangkhona impilo ithatha unyawo lonwabo. Njengoba sengimdala sengingaka, sokumele sibili ngiyemela iqiniso, ngoba kakusela okungikhwabithisayo ukuthi kumbe ngiyedlala kumbe ngithini. Hayi, ngoba amalanga asehambile empilweni, sokufanele sishiye silungiselele abazukulu bethu, silungise ilizwe lethu ngobudala, ngoba eSenate kulapho phela okubuya khona imicijo esuka ePhalamenti, lapho kuyabe kuphikiswana khona. ESenate ke kupholile, kulula ukuthi lizwane, ngoba lobulutshwane lokuthi uyabusebenza lezinduna labantu nje abadala. So sengijoyine iqula labadala, hayi sengimdala Dube. Kuyakhulwa emhlabeni, hayi sengikhulile.
Umnumzana Albert Mhlanga ngomunye wabakhethwe ngumnumzana Sengezo Chabangu ukuba bangene kudalela Senate. Sixoxe laye esephumula ngobulawayo. Sekulomnyaka lengxenye umnumzana Job Sikhala owebandla le-Triple C wavalelwa entolongweni esethweswa icala lokujojozela odlakela kulandela ukubulawa kukankosikazi Mo Blessing Ali Enyatsime. Imithethandaba yamalela ukuba ahlawule isibambiso sebail kanenginengi, abakubandla leli bathi uvalelwe ngoba wesatshwa ngohulumende kamongameli Emmerson Mnangagwa. Ukuhlaziya lolu daba uGibbs Dube Studio 7 uxoxe lomnumzana Efidlela Ncube owenhlanganiso ye-National Consumer Rights Association. Uncube ulela ilungelo likaZulu ezimele.
Ukuba kwakhe sentilongweni isikhathi sonke lesi kuveza kahle kamhlophe ukuthi umthetho kawulandelwa, ikakhulu ukuvikela kwe-constitution ngokuba icacile ukuthi akula muntu ofanele ahlale isikhathi eside kangaka engathonisiswanga wagwetshwa. Ngakho-ke i-constitution esilayo kayilandelwa, imithetho kayilandelwa, izivumelwano zomhlaba ezamalungelo abantu kazilandelwa, kunye nezesadic le-United Nations le-African Union. Ngakho-ke kuyadingeka ukuthi kutshintshwe indlela leyo setshenzwa ngayo, abantu babe lombuso ohlonipha amalungelo abantu, ohlonipha abantu abanjengabosikhala abalembono eminye ephikisayo engavumelani likahulumende. Kungabi ukuthi ukuphikisana lohulumende ukuba lombono omunye sufanele uye ejele.
Ye, kodwa kungaguquka yini konoko?
Akuna ndlela yokuthi izinto ziguquke. Ngokubona kwami umbuso okhona kawulandlela yokuguquka, usugalule phakathi kwempilo yona leyo kungahlonipha amalungelo abantu. Ngakho-ke ngeke usakwazi ukuguquka. Singakhohlwa ukuthi le nto eyenzeka kusikhala iyenzeka ngo-83, yenzeka ngo-84, 85, khona le muva abo-80s abo-90s. Kulabantu abagwetshwa ngo-1981 kwathiwa kabalacala, kodwa baze bakhitshwa ngo-1987 kumbe 1990 abanye badluliswa 1990, abahlala iminyaka bengagwetshwanga kuthiwa kabalacala, kodwa bagcinwa esitokisini. Ngakho-ke yimpilo endala le esesihlalelayo eminyakeni engu-43. Ngakho-ke angiboni ukuthi kungaba le nguquko entsha engabuya namhlanje ukuqalise nje ukuhlonitshwa kwamalungelo abantu.
So abantu sokumele bephile lakho kunje?
Kumele abantu ngaphandle kokuthi baze bakutshintshe bona, balendlela eziningi zokuthi bakutshintshe khona lokho. Umthetho welizwe, i-constitution, yabapha ithuba lokuthi bathathe amanyathelo okuthi batshintshe izinto ezinjengazona lezi eziphula i-constitution, ezephula amalungelo abo. Ngakho kumele basebenzise zona ziyantuba ukuthi kuguqulwe indlela iZimbabwe esebenza ngayo, ngokuba okwenzeka kupolitiki, okwenzeka emakhoti, kulomthelela kwezomnotho, kwenza kungabi le misebenzi, kungabi le investment. Abantu bathwale nzima ngayo nale indlela abathwele ngayo, kube lobuyanga lendlala okugcwele ilizwe lonke njengoba sikubona namhlanje. Ngakho-ke abantu bangakhangeli lokhu okwenzeka kupolitiki, bakhangele okwenzeka kusikhala, bade angokukasikhala lokhuyana. Kuyakuthinta lawe, kuyangena ezimbizeni zakho ukuthi uyenelisa yini ukudla, kuyathinta ukuthi uyenelisa yini ukubhadala i-school fees, ukuthi kulezibhedlela lezikole nemigwaqo eqondileyo. Ngokuba amazwe omhlaba kawadlelani lo hulumende ophatha abantu ngendlela uphethe ngayo isikhathi.
Umnumzana Efidlela Ncube ukunhlanganiso ye-National Consumer Rights Association njalo ulwela ilungelo likaZulu. Siphinde saxoxa ngodaba lolu lomnumzana Joseph Chuma okudalele Central Committee ye-ZANU-PF.
Into eyabangela ubana uJob Sikhala ayihluleke ukuphiwa ibail kungenxa yokuthi khona wayephiwe izinqumo emvangale ubana wena siyawukhipha kuphela ngoba bamkhipha phela kubail. Ama-conditions akhe ebail atsho ukubana akumela wenze lokhu lalokhu lalokhu lalokhu, kodwa esephumile wakwenza khona khona esephula imithetho ayephiwe ngamuva ebail condition yakhe nxa usukhuma ngesiNgisi. Pho-ke nxa usuyiphulile leyo mthetho, umthethwandaba ulakho ukuthi ubana uncitshe kumbe ukwalise ukuphiwa ibail after that nxa usuphenduka. So mina ngokukhangela kwami, yikho lapho ngisithi khona mina abameli bakhe kumele ngabe kuthiwa into le bayicubungula ngendlela epheleleyo, ubona kathi kuhamba njani. Kumbe mhlawumbe kuzamwe imizamo yokuthi khona indaba zakhe zitshutshiswe masinyane zingene emthethwandaba, ngoba kwesi sikhathi uyezwa kuthiwa besekupostponiwe uloya kakho uzalimane wenze lokhu uzalimane wenze lokhwana lolokhwana. Njengoba ngisitsho nje, into eziphicayo nxa ungasomuntu owazi imithetho kakhulu kungakuphica ugcine ukhuluma into engayisiyo. Kodwa into ebuhlungu kakhulu ukuthi kona indoda le isihlezi isikhathi eside kangaka ilokhu iphakathi. Benzani abomthetho? Ngoba ishiyo political issue le illegal matter okumele ngabe ilungiswa masinyazana, laye athole ukuthi mhlawumbe nxa ephule ama bail conditions zake kungasayenziwa na umthulandaba ujinje lokho akungene phela indaba zake zithethwe kuphele
ye kodwa abameli bakhe bakhuluma bathi phela udaba lolu kusemthethwandaba usela amandla ukuthi bengenza so bathi vele uvalelwe ngoba ngezombangazo
yiko ike ngushotola ahamboni umuntu ngezombangazo ngoba anti kule indaba kathesi engenile ecourt ecourt yama acquitter yathi hayi lokho kalacala ngakho. So lama lezi ndaba lezi zisele kanti kungani ubana bezipitshise lazo masinyane sibone bepitshika ngokuthi bona bakwenze masinya ngoba angiyabona nxa sesikhuluma ngezepolitiki lezi uzathola ukona bakhona abanye futhi abazabuya le school of thought ukuthi hayi uvele uyakhawuliswa ngabanye bakhe abakhona ngale abavele bengamfuniyo ukuthi abe phandle nga ngoba bebesesaba amandla ukuthi na angafika abagenqule acinene esenguyo segijima lento. Ngoba siyakwazi ukuthi kona kulabanye abantu abasebesithi na hayi bayamprefera kakhulu ukudlula even umnumzana uChamisa.
Lo ngumnumzana Joseph Chuma okudalela ZANU-PF Central Committee obexoxa lo Gibbs Dube Studio 7 eseSingapore. Imuli zenzalo yeZimbabwe eyabulawelwa eDeepsloot kwele South Africa kumaviki amabili edluleyo zithi azazi ukuthi uFelix Nkomo loTalent Moyo bazabekwa nini kanye lokuthi izidumbu zabo zizathwalela eZimbabwe nini. Ababili laba babulawa bendawonye labanye abahlanu ababecatshangelwa ukuba ngamasela. UTalent loFelix kubikwa babulawa besendleleni besiya enkonzweni yebandla labo ele imisebenzi yamapostoli church. I-Studio 7 ixoxe lomnumzana Roy Luphahla, umalume kaFelix Nkomo.
Umsebenzi lokumunjalo akakabekwa lokusalinde ama-DNA test, sesayenza i-DNA test, sesalinde ama-results, sesizwa ukuthi kwenzakala nokuhamba njani. Kukhona okwamanje ngoba lathi sihleli seminyameni basitshela sithi silinde bazasifonela lokusalinde wona ama-DNA test.
Imuli emeleleyo eZimbabwe ngale ubona bathini?
Nawo lokho belindile ngoba kulanto abangayenza balinde thini esingapha lokuthi kube kuthole phela ama-result wenze ukuthi thina into efanele sibanikeze i-go-ahead ukuthi isidumbu sibuya nini okwenzakalani pho ngendlela yathi lokho esisemnyameni lokho ba abantu abasendlini.
So akula kukhangele lokho ukuthi kungabe kukhangelela ukuthi kungaqalisa ukuhamba nini?
Ukuhamba mfowethu ikonsitsha ukuthi vele asilali ulwazi ngoba sathi sithi siyabuzisisa abasitshela ngabo 2 weeks to 3 weeks labo abakhoshiwo bathi sizama utshutshisa i-ambasi. So okuyikho vele iqiniso kasilali.
E-embasi laphana litholile usizo na?
Yebo, i-embasi yasincedisa ihamba lathi impela kizo zonke izinto lanxa kuyo khona ama-DNA test la iyabe ikhona ukuthi la yizi ukuthi kwenzakalani.
Lo ngumnumzana Roy Luphahla, umalume kaFelix Nkomo, inzalwa yeZimbabwe eyabulawelwa eSouth Africa. Siphinde saxoxa njalo lesikhulumeli semuli kaTalent Moyo, umnumzana Cleo Marco, yena othe abantu babuthenekezi njalo ukuthenga ukudla sekudula.
Abafowethu abakabekho. Abafowethu ngesizathu sokuthi babulawa ngokuthiswa. So batsha beyond the recognition ababonakala. So sokumele kwenziwe iDNA. So iDNA iyenziwe sisalinde nje ama results okuyiyo into esasibambile.
Impumela yama DNA ingabe iphuma nini?
Hayi, impumela yama DNA ntakababa akunasikhathi esaziwayo, siyohlala silindile kuphela. Akula time frame ebekuweyo ukuthi angaphuma nini. Kutsho ukuthi kuyadependa nge-backlog abanayo khona ngale bona laba abenza lezo.
Abasekhaya bona abathini?
Abasekhaya kulanto abangayitsho bayalindile nje bathembele kithi na bahleli nje balindile kakhulu kakhulu nje singathi laba abakhonayo bakithi sicela usizo, cela usizo ngoba kunje abazali bahlangene ekhaya liyakwazi ukuthi isimo sasekhaya sinjani. So any sizo nje olungasiza kakhulu abazali ekhaya behlangene bebe nabo bethola ukuyethunjiswa yiyo kakhulu into esikhala ngayo.
Aba ngabe befuna ukuphathisa bengalixhuma njani?
Bangangithinta then ikhona i-account number yefamily kakhulu kakhulu yilo nje usizwe suye besulubhekele but bangangithinta then sibone ukuthi lami ngibahlanganise labanye befamily then ngokubonakala ukuthi kwenziwa njani.
Ye, ekulithinteni lapha inombolo abangazisebenzisa yiziphi?
Okay, +27 78 616 9047.
Umnumzana Cleo Marco isikhulumele semuli kaTalente Moyo owabulawa eseDiepsloot eSouth Africa kumaviki amabili edluleyo. Ibutho le-Israeli tiselene lise ukuthatha izidumbu zamasosha alo ezimbili kanye lesidumbu soyedwa owathunjwa yiHamas mhlaka 7 Mfumfu. Ukulwisana kuqhubekela phambili eGaza ngesikhathi iMelika ibuzisisa i-Israeli ngokuthi ifuna ukulwa njani limpi eleMelika laloba liqhubekela phambili lisima le-Israel litshengisele ukukhathazeka ngenani labantu asebebulewe kulimpi. Uhlangothile zempila kahle eGaza luthi abantu abafika phose inkulungwane ezimbi inkulungwane ezingamachumi amabili 18,600 sebefele kulimpi, abanengi ebengabesifazane labantwana kulandela ukuhlasela kweHamas okwabulalisa abantu abayinkulungwane lamakhulu amabili njalo kwathunjwa abanye abangamakhulu amabili lamachumi amane. I-Studio 7 ixoxa ngodaba lolu lo mfundisi Chris Ndlovu webandla le-Family of God.
Thina imasithanele impiliyane yase-Israel iya bonke abantu nabana abaqakathekile, akukho okuqakathekileyo ukwedlula omunye. Bonke bafelwa nguKristu Jesu esiphambaneni, bonke bengaphenduka bakholwe kuNkulunkulu ukuthi uKristu Jesu uNkulunkulu uyabathethelela izono, bayafanana. Thina sikholwa ukuthi uJesu Kristu onguye oyinkosi yethu owafa esambanweni, wafela abantu bonke. Yebo, ama-Israeli baqakathekile, yibo abasetshenziswa nguNkulunkulu ukuze balethe indodana kaNkulunkulu eyiyo umsindisi wethu. But uKristu Jesu wafela both amaJuda nani namaPalestina.
Kuyini okufanele kwenziweke ukuze kuqedwe limpi esibulalise abantu abanengi yabhidliza eGaza laphana?
So okufanele kwenzakale laphana ukuthi abantu bahlalisane phansi bakhulumisane phambi kukaNkulunkulu. Umisrayeli nomPalestina bonke bayafanana. Ngakho laphana akuhlale phansi kukhulunyiswane, kukhulunyiswane umlotha, abantu baqakathekise impilo zabantu. Ama-Israeli aqakathekile, amaPalestina baqakathekile. Ama-Israeli bafanele ukuthi babe nendawo yabo yokuhlala kusiya ngesiko la ukuthi babehlala nga. Kodwa lamaPalestina langabantwana bakaNkulunkulu, those people must sit down and talk, and United Nations ngokubona kwethu kufanele ukuthi ingenele ihlalise abantu labana phansi bakhulume. Ukufa kwabantu nje lapho kubulawa njengempukane akulunganga.
Mfundisi, sikhangela limpi ngubani olomlando ke laphana?
AmaPalestina baba wrong mhlaka 7 October ukuyangenela e-Israel bebulala abantu. Kodwa labo aba-Israel kathesi sebe wrong ukungenela ePalestine bebulala abantu kazana, abantwana, omama nabantu abangaso masotsha abangaso amaHamas.
Umfundisi Chris Ndlovu ukhokhela ibandla le-Family of God eFelabusi.
Ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni, esikuzwayo kungayisikho esikubonayo. Sidinga iqiniso, sitshelwa izindaba ezingaphelelanga, silahlekelwe liqiniso. Ngesikhathi sohlupho, amaphupho ethu, ithemba lezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile. Umsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu. Sixhumanisa abantu ngokubethulela iqiniso. Umsakazo we-Voice of America silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Le yi-Studio 7 esakaza eZimbabwe, lisizwa siphuma ngapha e-Voice of America e-Washington.
ngithi woza woza Friday my darling woza Friday umsebenzi ubokile
ukuhlelo woza Friday liviki sihamba leqembu lerumba ele bahlangene super sounds lona eselethu leidlalade elitsha elilesihloko esithi uthuba iwomdeni nangu umkhokheli waleliqembu uAdmire Ndiweni exoxa lontungameli inkomo weStudio 7.
Ngiyabonga ithuba baba uNkomo. Mina ngidabuka enkayi kosivalo ngaphansi kwenduna usivalo uMahlangu. Ngihamba neqembu ibahlangene Super Sounds okulidlala deletu leli lesine elithi uthuba iwomdeni.
Abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Sikhona baba uNkomo kuzo zonke inkundla zokuxhumana Facebook, YouTube na ku TikTok nge-account yethu ethi bahlangene Super Sounds. Then inombolo sisendaweni yase South Africa sithi zona 074-547-6922 074-547-6922 ezinye zithi 078-150-500.
Abalandeli ubatshiyela waphi amazwi?
Abalandeli amazwi engingabatshiyela wona ukuthi emculweni lezinsuku sokunzima kakhulu silinyazwa yibo futhi abalandeli ngokuthumelana umsebenzi esiyabe siwukhiphile esiyabe sikudinga kibo kakhulu lusekelo like ukuthi basixhase nakuma-YouTube besubscribe ngoba uma bengasakwenzanga lokhu kuba nzima inqubekela phambili kithi. Kubanzima kakhulu ngoba ukuthi uzwenelise nje imali yestudio kunzima lokho. Ngiyabonga ngoba
sibonge laphana untungameli inkomo owe Studio 7 obexoxa lo Admire Ndiweni. Uhlelo luyalandela njalo olewoza Friday ngeviki ezayo. Uhlelo lwe Live Talk namhlanje sixoxa ngamabandla aphikisayo kwele Zimbabwe kuluhlelo olulandelayo ngesikhatshana esizayo ngo-8. Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lanamhlanje olivalelisayo nguTabo Kancube.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.